Ndikufara zvikuru kuti matare ekubhindura Mr. Scott aona zvakakodzera kuti vagari vekumanzou farm vaishungurudzwa zvikuru makore apfuuraya wawana mutongo wekuti unogona kuwanyaradzawo patsekwende kana kurwadziwa kwawakaita panyaya dzekuda kumanikidzwa kubviswa kwawaigara pakuputsirwa dzimba pakuputsirwa propati zvemumba chibage chavo and nzungu nezvimwe zvakawanda. Tinofara kuti matare ari kuona kuti kodzero dzevanhu hadzifaniri kuchorwa.
Vamwe vari kuda kuziva kuti sei pakaendeswa ivo vebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mapurisa nevakuru vemapurisa asi pasina kuendeswa kumatare ivo maimugabe.
Panguva yazvakaitika muna 2015 waienda pamberi kana vakauya kana vainongedzerwa panyaya idzi painongedzerwa kuti mapurisa ndiwo aiuya sekuchora kwataita vakatsvaka yunifomu ndo vakakwanisa kuonekwa nevagari vekumanzou farm kuti aawa ndivo vauya ava kana mapurisa ndatanyora sezibabhuaaigara pamazoe police station ndo vaivaiona vachivashungurudza. Munoziva kuti before 2017 November zvanga zvakanga kuti nyangarara hapana aibuda pachena kuti ndinhingi watituma taiona mapurisa. Saka vagari vekumazoe ivavavo vekumanzou farm ndo vakatarisa kuti mapurisa akatsika yunifomu sajeni mhingi inspector mhingi constable mhingi ndo vatiri kudziva ari kuuya vachitishungurudza. Munoziva zvaiitika gumakore aya kuti mhuri iyo iya munoti first family yainjenga yaihwanda nevamwana vakawanda asi ndosaka zimbabwepakaenda kumatare yakaenda kumatare yaudzwa nevanhu vaigara kumazoe kuti ava ndovari kutishungurudza.
Tichitarisawo kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights yane nyaya dzakawanda dzairi kubudirira kumatare kuti vanhu vange vachibhadharwa mari dzemuripo kana vachinge vakanganisirwa, vanhu vari kubhadharwa here mari dzacho idzi vamafunda?
Hongu, tine kakusara mbijana kuti mukatarisa kuti nyaya dzematare achipa mutongo wekuti vanhu vabhadharwe kuchovwa kwekodzero kumbunyikidzwa kwekodzero hazina kutanga pamazoe chete ezvozvizvi kuchingwizi kwamunoziva kunona masingo provinc uko kune vagari variko vakachirwa kodzero dzavo haisi muna 2014 kana 2015 here vanga vabviswa vaida kubviswa zvekumbunyikidzwa zvekumhanya vakarohwa asi takaona kuti patakaenda kuchingwizi gore rapera muna September October hurumende yakatokwanisa kutobhadhara vagari vekuchingwizi ivava mari dzavo dzanga dzatarwa nematare kunzi vakachirwa kodzero dzavo. Kwete ikoko kwega kuna vanyanga kuvasikana vedu nevakoma vedu kwamutare tinehofisi kwamutare inobata masvingo nemutare vanapegita vagadzavo vakamiramira zvikuru zvokuti kunyanga kune vanhu vakatombhadhira vanhu mari dzavanga vakatirwa kodzero kuchingwizi kwandataura kune vanhu vakatopa mazita avo kune mombe dzavakakwanisa kutenga nenyaya dzekupombanziro kwavanga vaita kune mombe inonzi Bhamu kune Jeremiah Bhamu kuchingwizi yakapiwa zita ikoko kune mombe imwe yakapiwa zare kunzi Baton Stick imwe yakapiwa zare kuti polisi nevagari vekuchingwizi vachirekognaiza kubatsirwa kwange kune zimbabwe. Saka tiri kufara kuti mune dzimwe nzvimbo hurumende iri kukwanisa kunge ichibhadhara mutongo unenge wataudzwa zvaiva kuti wabhadhara nekuchura kodzero dzevanhu.